kuramba tichiti hurumende nauye dzidziso taitanga tichidzidzawo chimwe chete kubva munguva yedenda reHIV neAIDS riya rekuti chero nepapi nepapi pawaisvika waingonzwa nhau yengeri yedzidziso yechirwere cheHIV and AIDS. Pari zvino zvinyaya yedzidziso ichiri pasi zvakanyanyisa. Toyawo zvekare hondo huru yatinayo ndeyekuzvipatara zvedu zvinoshandiswa nevazhinji. Tiri kuona kuti mabeds ekuti munhu akarwara zviya kuti akwanise kuwana mubhedha kungave kuparire nyatwa kungave kune zvimwe zvipatara izvozvo zvakagadzirirwa kubatsira vanhu veCOVID-19 tikona veruzhinji varombo vari kusangana nedambudziko guru. Toonawo zvekare zvipatara zvemapuraivhiti ndokuri kuwanika mabeds asi vazhinji havakwanise kunge vachiita sekubhadhara mari dzekumapuraivhiti ikoko.
Ko, panyaya yeself isolation varusike yekuti munhu anenge afungidzirwa kunzi angadai aine COVID-19 anga achizvigarira ari pake ega, munoona ichibudirira here tichiona magarira anoita vanhu mumisha inogara veruzhinji?
Tine hondo huru takatarisana nenyaya yatinoti self isolation. Iye zvinoizvi taane vanhu vakawanda vari kurwara. Vanhu ivava dzimwe nguva vanogara kunge vachigara mumahosteri, vamwe vanogona kunge vachigara mumafurati, vamwe vanogara kunge vachigara pekurodja pakamanikidzika. Saka zvinotiombei kuti titi kune vanhu ivavo vaite self isolate apo vachishandisa chimbuzi chimwe chete pamba ipapo, vachishandisa kicheni imwe chete pamba ipapo. Saka tanga tichiti kuhurumende dai zvaigona, hurumende yaisawo matende aya ekuitira kuti vane mhuri dzedziya dzinogara pakamanikidzika vakaita mumwe wavo abatwa nechirwere ichi, munhu iyeye anofanira kunge achikwanisa kuiswa pakasununguka self isolation kana mutemporary tent iyoyo, kuitira kuti tisarambe tichita dambudziko rekuzadzana mumba kana kuti mumhuri.
Ko, panyaya yelockdown varusike munoti?
Nhau iyi haisi kugadzirisa, atingati maeconomic and social issues. Iye zvinoizvi tinoziva kuti ruzhinji rweZimbabwe runorarama nekutengesa, vashoma vanhu vakabayirwa zvitupa, asi hurumende hatisi kuona atanho avari kutora ekuedza kupetsera vaya vasisakwanise kuenda kumabasa, vaya vasisakwanise kunotengesa. Vangave vari vanhu vanokwanisa kunge vachipihwawo dzingave dziri mari dzekuti vabetserekane, vakwanise kubhadhara renti, vakwanise kutenga chikafu, kana kuti vanogona kunge vachipihwawo chiri chikafu chaicho kubva kuhurumende, asi hatisi kuona izvozvo zviri kuitika.